Vano ziva ziri kuitika, vano tini mutambo uyu wamiswa, ne makayo kushaikwa kwenhandare yekutambira, mushure mekunge, Harare International Conference Center, iyo yangaita kushandiswa, nevari kuronga mutambo uyu, yatorwa nevamwe vashandisi, avo vai vatobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yamanyuchi muzare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Cleverstone akanga achirwa naTembani Mutanga, Ivans akanga achirwa naSalim Chazama, Tatenga Nyimbu akanga achirwa naYamikani Mukandawire, Jeremiah Mere akanga achitarisana naSizwi Valoi, pane zvakadaro Andrew John akanga achirwa naPhilip Mubani.
Muzare Cheru vanoti Manyuchi uyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndokunga asvika pekuti achipindowo vadiki vari kumuya, iye ndokunga semunhu ane mabelt 18 akunzwa kuti pake akakwasi.
Manyuchi ari kufanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrovhosi ake zvachose, asi mitambo yekasolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musvondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBarber Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti vanofanira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegege nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunity kana achifanira kuti tigoisa nasimu tingati munotivanga zvisiri zvedu nekuti ndichitarisa kuenda pagedhi chikuenda munosi tichiri kuda kuti kuti tikwene nzere nyaya yekuti bhorariya tigone kuripasa muchinedhei.
Mumwe mutambo wanga uriko nhasi Blue Chiefs yaita mangange 1-1 Cranbourne Bullets, asi yakwira kuenda pachinhano chechina pamusoro peManica Diamonds iyo yarohwa 1-0 neYada. Blue Chiefs ine mapoints gumi nemanomwe, Manica Diamonds ine mapoints gumi nematanhatu. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira seizvi: Chiefs United vs Simba Bora National Sports Stadium, Triangle vs Chesham Gibo, Ngezi Platinum vs Dynamos Baobab Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.